Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzelu zanasi chipiri chivabu 8 2018. Nengo zedare re National Assembly zose abiri re kuvandu za mitemo inobata sarudzo. Zimbabwe Electoral Commission yosangana nemapato ezvematongo enyika ichizeya nawo nyaya yegwaro revavhoti uye kuongororwa kwaro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kukata. Vana vechikoro vodzorwa kudzimba nezvikoro zvakasiyana-siyana munyika yose vachinzi havana kubhadhara mari dzechikoro. Asi hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kutorerwa mari dzechikoro. Pasa vekurota kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa muna gumi guru gore rapera, Pastor Philip Mugadza vanojoina bato reUnited Democracy Movement semutevedzeri wemutungamiri webato iri. Muchirongwa chega Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuvhurwa kwaitwa zvikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chitanhu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona. Tichange tiri kutarisa kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kukata uyezve kushanya kwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuBritain uko vari kuitawo misangano nemakurukota emunyika idzodzo. Tichatarisa kuti rwendo idzi dzichakwanisa here kuunza upfumi munyika. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.